manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Zvino sanara zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikungu 6/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mese muzvipatara muri kushayikwa kana kuti maoxygen. Tiri kutotaura neMinistry yeHealth kuti zvokwanise kusupplya maoxygen tanks kuti kuti zvivanhu vakwanise vabatsirike panyaya dzekufema avo vanenge vachida rubatsiro nemaringe nenyaya dzekufema.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19. Veruzhinji vokurudzira hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro redysentery iro rinobata uori hunonzi huri kuitwa navakuda Tagwirei, Chipangamazano uye vari hama yemutungamiri wenyika. Kukwira kweupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kovhiringwa nedenda reCOVID-19. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19 munzvimbo dzakawanda munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti dambudziko rekushayikwa kwemweya unobatsira vanhu vanenge varwarisa riri kuitika mumatunhu akawanda. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nevarwere veCOVID-19 vari muzvipatara pamwe nevakachengeterwa mumaisolation center. Gurukota rezvematunhu muMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakazivisa mukuru anomirira dunhu muCOVID-19 National Task Force uye vari gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambi pamusangano wavakaita nemugovera kuti nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwarisa nechirwere cheCOVID-19 hadzichisina oxygen.
And one of the challenges, Honorable Minister, is the lack of oxygen supply at some isolation facilities. That is a big one. We need that to be dealt with, Honorable Minister, with urgency, please. We need more PPE.
Rimwe dambudziko hombe ratinoona nderekushayikwa kweoxygen munzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwarisa.
Amai Muliswa Chikoka vakati vakaudza bazi rezveutano mamiriro akashata aita dambudziko iri.
Mese muzvipatara muri kushayikwa kana kuti maoxygen. Tiri kutotaura neMinistry yeHealth kuti zvokwanise kusupplya maoxygen tanks kuti kuti zvivanhu vakwanise vabatsirike panyaya dzekufema avo vanenge vachida rubatsiro nemaringe nenyaya dzekufema.
Mukuru wezveutano mudunhu reHurungwe kuMashonaland West vaShepherd Marwei vakatiwo ichokwadi kuti dambudziko remedical oxygen ranetsa munzvimbo yavo.
We use 4 cylinders every after 2 days, so oxygen has been a very big challenge.
Isu tinoshandisa masilinda mana eoxygen pamazuva maviri nekudaro kuwana oxygen nguva dzose idambudziko guru.
Mukuru anoona nezvechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland Central uye vari gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vanoti dambudziko iri richiri mudunhu ravo kunyange havo rava nani. Mudunhu reMidlands, mukuru wezveutano mudunhu iri vaReginald Mene vanoti kunyange zvava nani dambudziko iri rinogara richinetsa mudunhu ravo.
For me, it's an additional supply of oxygen.
Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reManicaland vaSamson Nyoni vanoti dunhu ravo harina dambudziko iri.
MaNicaland hatina ba. MaNicaland hatina ba izvozvo.
Mukuru anoona nezvechirwere cheCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vachititaure nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri avo vanoti vanga vasati vataura nematunhu ose kuti vazive kuti ndeapi mamwe matunhu ane dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu 33 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezero izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe chete 1911 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 56 zvine gumi nevana 56,014 zvichitevera kubatwa kwevanhu chiuru chine mazana mashanu nemakumimana 1,540 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabaiwa nhombe yekutanga yeCovid-19 vave zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana manomwe negumi nevashanu 795,715 uye vabaiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nechimwe chete ane mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe chete 571,721. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa muBulawayo, reBulawayo Vendors and Traders Association, rinoti rinotambira nemufaro chirongwa chehurumende chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 kuvanhu vanorarama nekutengesa icho chaparurwa nhasi muguta iri. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvezvirongwa musangano iri uye vachiraramawo nekutengesa, Muzvare Debra Mukasa, vanoti vanofara chose nekuti hurumende yakanzwa chikumbiro chavo chekuti vanorarama nekutengesa vange vachiwaniswa nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti vakwanise kuvhura misika. Chirongwa ichi chaparurwa munzvimbo nhatu dzinoti City Hall, Renkini neSokusile, uye hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru gumi nezvishanu nhomba mukati memazuva gumi senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Muzvare Mukasa vanoti vanotarisira kuti vamwe vasiri kutengesera mumisika yekanzuru vachabayiwawo nhomba iyi sezvo nhasi kwanga kuchinzi vanhu vatange vaburitsa makadhi avo epavanoshandira kuti vakwanise kubayiwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Sekutanga tiroda kuti tirovere gavhumendi maoko kuti vanzwa chichemo chedu chekuti tirikumbira kuti mavendors sevanhu vanoshanda as ma frontline workers vapiwe mukana wokuti vabayiwe. Saka gavhumendi yanzwisisa kuchema kwedu ikabva yaisa nzvimbo dzekubayirwa sekuchema kwedu. Remember last week taichikochema kune hurumende kuti dai yasodedza mapoints okutizvo vanhu vabayiwe especially my informal sector. Saka tinotenda zvikuru chirongwa chacho chatangisa nhasi kuseni, although mamwe mapoints vambotinonokei ndofunga vangu vachitogadzira maybe vangu vachitouya munzira uti wavo. Saka haiwa chatanga on a high note neturnout yacho yemavendors my informal sector ava manya chaizvo vakaenda kusvitoro kuti vanobata maline.
Matambudziko api amasanganawo nawo?
Tazoita dambudziko diki haro rokutizopa mainformal sector apa. Varipo vamwe vasiri kushandira mumabase esiti council. Vamwe vari kushanda vachishandira mumabuildings okuti vanorenta nzvimbo theni vozoshare one license. Taita dambudziko ipapo nokuti vamborambirwa kubayiwa zvichinzizvo kuri kudiwa malicense evanhu vanoshanda mumabase. Saka ndingati ipapo ndipo pataita dambudziko nokuti vambodzosera vamwe kumba kuti ngavanotsvaga malicense. Saka director wedu Michael Dewen ndobvazoenda kuma offices of Bulawayo City Council wakara pasi wakataurirana nyaya iyo kuti how best can we help these vendors kuti vabaiwe saka chinhu chiri kutotaura ne City Council but I think sezvo tapiwa 10 days by the 10 days izozo maybe tinenge tabuda ne something kuitira kuti ivava navo vanoshandira muma buildings vawane mukana iyo kubaiwe.
Tirikunzwa kuti hurumende ine hurongwa hwekubaya vanhu 15,000. Imi muri kugutsikana here neuwandu hwechiona kuti vanorarama nekutengesa vakawandisa?
For a start, kana government yachipa izvozvo hatirambi tinozvigamuchira nokuti izvo for a start wangatanga ipapo then kana wakuzoita second phase yevanhu vavo vanozvishandira vangakwanisa navo kuti wawane mukana. 15,000 is a small number for now. Considering the 70% yedu yatiri informal sector. Chukumbo kurudzira chete kutizo government iurambe chitotifungawo ikamboisa vamwe nokuti rimwe dambudziko ratina varipo vari kutoshanda vachimhanya vasati vambopiwa malicense saka nderimwe dambudziko ratirikuona kuti sezvo City Council yange ichida malicense zvingatipe kurwadza kuti vamwe vachafara.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvezvirongwa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association vachiraramawo nekutengesa muzvare Debra Mukasa vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Kambani ine migodhi yakawanda munyika yekuvimba Mining House nhasi yazivisa kuti haine ina muzvina bhizimusi vakuda kwashetagwirei avo vanonzi nesangano reThe Century vanoshanda nekambani iyi mumabasa avo asina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko ayo nhasi kuvimba yati vatagwirei havana zvekuita nekambani iyi sezvo kambani yakatenga zvikamu zvese zvavatagwirei kubva mukambani yavo yeSotic International. Sotic International ndeimwe yemakambani avatagwirei anonzi neThe Century aishandiswa navatagwirei kuwana basa kuhurumende pamwe nekubata pauro makurukota ehurumende nemakambani ehurumende kana kuti state capture. Kuvimba yati haine navatagwirei ichiti varidzi vekambani iyi vanosanganisira Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe, Public Service Pension Management Fund, Deposit Protection Board, Insurance and Pension Fund, Farmers Deed Trust Settlement Private Limited, hurumende nemamwe makambani. Vaive gurukota rezvemari panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa vatendai biti vaudza Studio 7 kuti nyaya yeThe Century inoda kuongororwa zvakadzama.
Tagara tichitaura mukare kare kuti Reserve Bank iri pakati pehumwe panyaya dzeforeign exchange, panyaya dzepetro and so forth. Hazvizvinyowanipa saka zvinoda kuitwa ndezvekuti let's have ma strong independent institutions, let's have matare anosenza, let's have maZimbabwe anti corruption commission anosenza. Iko zvino nyaya yatagwire takaitaura kudhara asi hatatambodaidzwa kumahofisi Zimbabwe anti corruption commission, hatatambodaidzwa kunational prosecuting authority, hatatambodaidzwa kuZimbabwe republic police.
Vabiti vati vanhu havafaniri kumirira mapato anopikisa kuti atore matano pamusoro peuori huri kuitwa nehurumende vachiti yasvika nguva yekuti munhu wese asimuke.
Pane munhu wese ari kupirwa mari, isu maZimbabwe ndichiri kuitei neumori huri kuitwa nehurumende chaimachoni Munangagwa. Vana kuda tagwire vari kupa zvese, ari mumabhazi, ari mugoridhe, ari muforeign currency, ari musiwel, ari mahospitari, ari mucommand, ari musatelizer, ari kupa pese. Tiri kuitei sevanhu veZimbabwe. Why are we not angry? Ndopa nemubvunzo ipapo.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vati vatagwirei vanoita madiro ajojina nekuti nyika yakaita sarudzo dzisina kujeka. Vati hapana munhu anofanira kuita zvaanoda kana nyika ine vatungamiriri vakasarudzwa neveruzhinji.
Iko zvinezvi purezidendi unenge aripo ariri mukuru weZanu PF unoti kana oda kunorwiwa kusarudzo woshandisa midziyo yenyika yakafanana namauto, yakafanana namapurisa, yakafanana namaCIO nokutora mari dzenyika achizvidzivirira iyi nokuita vanhu vanoita zvamabhizinesi vakaita sanatagwirei vanenge akavadzivirira iye asaizotora mari nokuseri.
Mukuru weCommercial Farmers Union of Zimbabwe vaAndrew Pascoe ava anonzi sangano ravo rine chikamu mukuvimba Mining House vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvevatagwirei kana kambani yekuvimba vachiti vakangodezwawo kuti vapinde mukambani iyi. Atina kwanza utaro ni mutaro we Zimbabwe and Corruption Commission Va John Makamure kutitinzwe diura upanya ii Atina u kwanza kunzwa kuna watabgire ii Sezo wa siru kubatika panare mbosha yavo
Ndaka mbira Studio 7 Mwarare Tini Godwin Mangusha
Yashika nguye kuti timbodza zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re International Committee of the Red Cross rinoti vanhu vanodarika zvuru mazana masere kana kuti 800,000 vakasiya misha yavo mudunhu reCabo Delgado muMozambique zvichitevera kurwiswa kubva gore rapera. Sangano iri riri kuyambira kuti mararamiro evanhu ari kudzikira zvakanyanya. Nepenyuri yekuBritain Sky News inoti apo chikwata cheTaliban chasimba mumwedzi mishoma yadarika muAfghanistan uye America yatanga kuburisa mauto ayo kubva munyika iyi madzimai emuAfghanistan vazivisa nezvekushushikana kwavo panyaya yekuchengetedzeka kwavo mune ramangwana. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti kukwira kwehupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kuchavhiringwa zvakanyanya nedenda reCOVID-19. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanti zvinonetsa kusimudzira hupfumi panguva ino.
Iro sangano reInternational Monetary Fund rakataurawo zvakare rakati mafambiro ezvehupfumi gore rino kwaachakanganiswa nemauncertainties aripo pamusoro pedenda reCOVID-19 yatingati evolution yeCOVID-19 zvamunoziva tatomu yatingati third wave uyewo hurumende yakadzika restrictions onga asi akanyanya level 5 pamusoro-soro nekuti pa business achiri kubvumizwa kunga achishanda bato achipedza na 3 dzemasikati saka izvozvo zvino affecta production zvino affecta ma incomes zvino affecta mafambiro ezvehupfumi but tine tarisiro yekuti hurumende yakatenga ma vaccine zvinogona kuzobatsirawo kuti dzimwe dzenguva tisa upinde mu magma wave kana ma fourth wave saka izvo zvakasaitika zvinoita kuti upfumi wedu hufambe zvakanaka mugore rino confidence ye business iri pamusoro of course tichine matambudziko akawandisisa
tabvunza Dr. Chitambara kuti sei vachidaro
nyaya ye extreme poverty nyaya ye social protection isina kumira zvakanaka nezvimwe zvakadaro even my investment edu akadzikira zvakanyanya saka tine matambudziko akawanda atinofanira kunge tichidila nawo nyaya dze kustrengthen ama institutions edu kudila nenyaya dzecorruption zvese zvinofanira kunge zvichigadziriswa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vatsinirawo maonero aya.
Nyaya dzelockdown tinonzwisisa kuti dzakaitirwei. Chikonzero chadzakaitirwa ndechekudzivirira chirwere kuti chisapararire zvakanyanya. Asi zvatiri kuona ndezvekuti productivity inodzikira. Nokuti vanhu vashoma vanenge vari kumabasa kunyanya kune makambani anonzi manani essential service unofanirwa kunge kuine 50% yevashandi capacity utilization inodzika zvimwe zvinoita kuti makambani abudirire maprogram avo mabudgets avo nemaplans avo zvese zvinobva zvaenda mudondo.
Dr. Murefu vatiwo
economy yenyika inodrivewa nekushanda zvakanaka kwemakambani. Saka kana makambani asingashandi zvakanaka nekuda kwekuti akavhara zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka kana iyo mitero inotorwa negovernment inodzikira nekuti vanhu vanenge vasiri kuproducer zvakakwana vashandi vamwe vanenge vasina mabasa.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati vashandi vari parumana nzombe.
Tingati nyaya dzelockdown dziri kukanganisa kunyanya vaya vanotaurirwa kuti company ichaita decongested workplace. Vakawanda vari kutaurirwa kuti pamunenge musipo pabasa masvondo mairi iyayo munotora mazuva enyu elive. Vakawanda vakagara vakatora vakamanikidzwa kutora mazuva elive panguva yafura ye lockdown. Zvinoreva kuti vakawanda vanenge vakutopinda pama unpaid leave days.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo
kuvharwa kukunokanganisa vemaindustry vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana sekuti kuunza zvinhu munyika kunenge kwava kunetsa. Vatengi vanoitawo vashoma uye nguva dzekutenga dzinoita shoma nekuda kwekema curfew hours anobvana 9 na 8 dzemakuseni kusvika na 3:30 dzemasikati. Vanotengawo zvinhu kunze kwenyika vachitengesa muno vanozivikanwa sekuti cross border traders mukati meuwandu hwavo. Vave panguva yakaoma nenyaya yekusafamba kwemabhazi. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvishoma zvinenge zviri muzvitoro izvozvo mitengo yacho inokwira.
Chirwere cheCovid-19 chakatanga kupararira zvakanyanya pasi rose gore rapera chichiuraya vanhu uye kuparadza upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti vari kushushikana zvikuru nekufa kwakaita vanhu mutsaona yakaitika nezuro mudunhu remasvingo. Panguva iyo vanhu vari kurambidzwa kufamba manheru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu makumi maviri vakafa mutsaona iyi yakaitika pedo nemhanda mabwe kwachivi nezuro zuva rodoka. Mumwe mugari wekwamadamombe kwachivi amai chenai mwoyo maguyo vati zvinorwadza kuti vanhu vakawanda kudai vakafa vari mumugwagwa asi paine mitemo yakadzikwa inorambidza motokari kufamba nzendo refu.
Patsaona yakaitika yeGrand Via iyi ndinoona kuti mapurisa haasi kuita basa rawo. Mapurisa ari kutokonzeresa kuti motokari idzo dzomusvika chika ilode. And I think vanhu ava vaaitsedza ndedzemapurisa bhozi takaudzwa kunzi hakuna industry traveling. Saka haukamu kuti Grand Via yanga ine vanhu 20 yakapfuura maroadblocks waya. Mapurisa ndo ari kutokonzeresa nokuti dai vaigona havo kuti masoja ashande oga. I think that was going to be okay.
Izvi zvatsigirwa wana amai netsai mashanda avo vanoti mapurisa kunyange pasina nyaya dzemutemo welockdown vakatadza basa ravo nekuti vakabvumira motokari yakanga yakatakura vanhu vakapfurikidza kupfuura paroadblock. Izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana pachinge paitika nzudzi mumugwagwa.
Indoona kuti mushikashikaka kana kuti as a family pane nhamo dzinoitika pane zvakawanda zvinoitika. Vanhu vakafamba vari vashoma motikari hatizorasikirwi navanhu vakawanda zvakadai. Izvi hazvimbotombonakidzikana because mapurisa vari kuregerera vanhu vachipinda paroad vari overloaded zvakashata kudaro. Saka haiwa izvi ngazviperese. Mapurisa haasi kugona basa ndonyaya iripo. Mapurisa haasi kugona basa.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati vari kuferefeta pose panotariswa mota nemaroadblock akapfuurwa nemota idzi mumugwagwa wemasvingo zvichavana nezuro kuti vaone kuti chii chakaitika kuzotora matanho akasimba.
Nyaya yaroto yatotoongorora kuti chii chakaitika nezuro. Kana vakapfuura paroadblock yavakapfuura nayo kana pacheckpoint tikangozviona tiri kutora matanho akaomarara kumapurisa iwayo.
Mutevedzeri wemutauriri weMTC Alliance vaClifford Clashwayo vati vanochema nemhuri dzakarasikirwa panjodzi iyi asi vanopomera mapurisa mhosva yekuita uori vachityorawo mutemo yelockdown munyika.
Vakomana nevasikana vanenge vari muroad muya mapurisa kazhinji kacho inyaya dzekuda kuzviriwana zviwanikwa kuti vawana choko muhomwe nezvakasiyana siyana nekuti zvinokatika mazviri panyaya yakadai mota iyo yakatopfuura nepamaroadblock. Maroadblock mapurisa achitoona kuti mune vanhu vakawanda sei mota imomo zvinhu zvakadii. Isusu hatizonyanya kukurudzira zvakadaro nekuti mapurisa anofanira kuita basa ravo risiri basa rekudisturba asi basa rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza vanhu nekuchengetedza zviwanikwa zvemunzvimbo. Saka izvi zvinotiratidza kuti mapurisa ivava havana hanya nezvese izvozvo. Vane hanya nekupuwa mari yechoko mhomwe. Vane hanya nekungotarisa kuti vawanei kubva pakugarira murodhi kwavanenge vachiita.
Mutauriri wesangano rinoona nezvekufamba kwakanaka mumigwagwa reTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vati vatyairi vanofanira kutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa.
Chokutanga, mota dzega dzega dzatinenge tichityaira dzinotarisirwa kunge dziine inoicapacity kuti munopinda vanhu vangani. Zvino wishi iyo ine Grand Via zvoita sechiminibus kuita vanhu 23 pofa vanhu 20 out of 23 zvakatodarika vanhu vakashaika necovid muzuva irero. Zvinogwadza. Ndopandati ndogara ndakataurani chikuru hakuzi kufema, chikuru kufunga. Kana ava vava vafunga zvekufamba kunge vanga vari kufamba havazi mapublic service vehicles. Yes, nokuti pakanzi intercity travel dzora kubva mumasvingo kuenda zvichavana hazvitendegwi nguva ino kusika masondo maviri apfuura vanhu vachizama kudzivirira utachiona hwecoronavirus zvino ava vakaita musikahwa.
Zimbabwe iri pasi pemutemo yelockdown inoramidza vanhu kufamba kana nguva dzinobvumidzwa kufamba dzadarika izvo zviri kupa vakawanda kuti vapomere mapurisa mhosva yekutadza kuchengetedza mitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Perseverance Jabangwe vechidiki vanoita mabasa emaoko vachigara mukwekwe uko kwakapararira zvakanyanya chirwere cheCOVID-19 vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya vanoita mabasa emaoko kuti varemekedze mitemo yekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 kuitira kuti vanhu vavane mikana yekudzokera kumabasa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki, Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navajavangwe nezvenyaya iyi.
Dambudziko angu randingangotaura, vazhinji vedu tinorarama nenzira dzekutengesa. Kune anenge achida kuti atengesewo kubva mangwanani kusvika zuva ravira. Nekuda kwekuti level 4 yelockdown inotiwo mabhizinesi ese anofanira kufara nenguva dza3 zvinhu zvinodzosera bhizinesi rekutengesa mumashure. Ende pamwe pacho pavanotengesera pacho nekuda kwekuti mutaona muunyanyi kutendegwa vanenge vachitengesera panzvimbo dzinenge dzisingatendegwi vanozopedzisira voita dzingansana nemauto uye zvino mapurisa.
Vagari vemukwekwe vaviri kuremekedza here mitemo yakagadzwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization yakanangana nekudzivirira kuchekeshera kwechirwere ichi?
Vanhu vanoratidza kuti vakuzvichengetedza kugara vachipfeka mamaski, kugara vachisanitaiza.
Vhiki rapfuura takanzwa Honorable Kazembe Kazembe vachiti mapurisa pamwe nemauto achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo iyi iri kuremekedzwa munyika. Mukufamba-famba mudhorobha matima sangana nemapurisa here vachikurudzira vanhu kuti varemekedze mitemo yelockdown?
Hongu tinomaona tikapinda mudhorobha unoona mapurisa dzimwe nenguva vanototora vaya vanenge vasina kupfeka mamaski zvakanaka vomboendeswa kukamba. Asi panoda kuti vanyatsokuita basa ravo pasina kutora choko muhomwe. Kune vamwe vekuti anoziva kuti ndabatwa ndisina kupfeka mask, anoziva kuti ndongoburitsa kamari kakati. Mapurisa akazama kuti vasatambira choko muhomwe, asi kuti vadzidzise vanhu nzira dzakanaka dzekuzvichengetedza nadzo kudenda reCOVID-19. Nekuti munhu anogona kutora choko muhomwe asi uya haana chaadzidzaka anogona kubatwa nechirwere zvikazotinetsa.
Avo vanga vari vaPerseverance Javangwe, mugari wemukwekwe, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichidzeya nyaya yekupararira zvakanyanya koita chirwere cheCOVID-19. Tichatarisa zvekare kuti zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira kutekeshera kwechirwere ichi zviri kukanganisa zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove na8pm. Maniruano.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19. Veruzhinji vokurudzira hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro reDysentery, iro rinobata uori hunonzi huri kuitwa navakuda Tagwirei, Chipangamazano uye vari hama yemutungamiri wenyika. Kukwira kwehupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kwovhiringwa nedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kuNtulikazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyamukela uhlelo ukuthi ijekiseni ifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni ayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathe njengabantu abaqakatheke kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa ilizwe.
Abaphila ngokuthengiswa koBulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla.
Isingesibili iriport ikhomba ubaba uThathwile ngendaba lezi ezinkohlakalo. Singakhangelisisa njalo sizabona ukuthi amanyama o-report eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-command agriculture.
Ingcwethi kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-Disney entry yona ethi usomabhizimusi olodumo omnumzana kudakwase Dagwireyi engaba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngentokozo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Bathi lokhu kuza kwengeza amathuba okuthi uZulu avikeleke njalo kuvulwe indawo zokuthengisela. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilithumi ezilandelayo. Kubika uBathabile Masuku.
Lolu hlelo lubikwa lujonge ukuthi lapho kugqitshwa ngemva kwensuku ezilithumi kube sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000. Lamhla luqalele esilindoleni semabhasi eserenkini esekusile eCityhall lakwezinye indawo zemikambo yakoBulawayo. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuhle ukuthi ijekiseni isize yafika ntwini abasemkambo abazisebenzayo.
Siyamukela uhlelo lokuthi ijekiseni ifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni ayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathe njengabantu abaqakatheke kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu, omunye wabathengisa emkambo, uthi uhlelo olusungulwe nguhulumende luhle kakhulu kodwa abanye kade bebiselwa emuva ngoba besebenza okungekho emthethweni.
Uhlelo lolu luhle kakhulu kodwa sibe lohlupho lokuthi baningi ababuyiselwe emuva ngendaba zokuthi abalayo amalayisensi endaweni abathengisa kuzo. Ayisibo bonke abalamalayisensi ngoba iningi lethu lisebenza kungekho emthethweni.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye wabathengisayo, uthi khathesi asenanzwa amalungelo abo.
Team namboni ngani vele i-target yawo akade beyisethile ukuthi maybe they'll vaccinate so inamba engaka yama informal traders, they will never reach it because nxa bexotsha abanye yindlela engekho right ngabe kuthiwa bavaccinate wonke informal trader.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, umnumzana Edwin Sibanda, uthi bakhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000.
Yes,
kusiya phela usuku lwayizolo kobulawayo bekutholakale abantu abalikhulu 104 abale COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele bekulabantu abaphezu kwenkulungwane lengxenye i-1540 abahlolwe batholakala belegcikwane leyelimi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babengamachumi amathathu lantathu i-33 kuthi inani lasebebulewe umkhuhlane lo lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho kwaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili i-1911 okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebephose sebafike inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-797,715 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-571,721 ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngcwethi kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo phezu kodaba olusegudwini kulezinsuku olwethu lwenhlanganiso yemelika the Century yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana kulakwashe Tagwireyi engaba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo ekusebenzeni kwakhe lo hulumende weZimbabwe. Okay, ingcwethi lezi zithi kumele kudingwe iqiniso ngoba limbiko isingcolise igama lelizwe kanti njalo ixotsha abatshali bezimali. Kubika uMavis Gama.
Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yezindaba eye The Century yakwelemelika uveza ukuba usomabhizimusi onguye njalo umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kudakwashe Tagwireyi uphiwa imisebenzi eminengi emtholisa inzuzo nguhulumende okungekho emthethweni esebenzisa amakampani akhe amaningi aselizweni laphandle kwelizwe. Abe The Century bathi uTagwireyi ulamakampani abalisela akubhizimusi lemihlobo etshiyeneyo yamandla kagetsi ukuthwala lokuhanjiswa kwempahla ezokwemba amatshe aligugu ukuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe esebenzisana labanye osomabhizimusi bakwele South Africa leMauritius. Imali abayitholayo ibikwa beyigcina emabhanga akwamanye amazwe okuyinto eyenza ilizwe lilahlekelwe yimali eningi kakhulu. Ngaphandle komkhokheli welizwe uTagwireyi ubikwa ezwanana kakhulu leziphathamandla zikahulumende ezisezikhundleni zaphezulu ogoqela abakubutho abasebenza ensitha kanye labakumankampani kahulumende. Ngomnyaka ka-2019 uTagwireyi ubikwa wabhadala izigidi lezigidi zemali yakwelemelika kwenye inkampani yabakubutho ukuze inkampani eyaziwa ngokuthi Landela Mining Ventures yanelise ukuthenga ingxenye yenkampani yeGreat Dyke Investments esebenzisana leyinye njalo inkampani yaseRussia. Uhulumende ubikwa njalo watholisa enye yala mankampani angamachumi amane eyesakunda holdings amadola edlula ibhiliyoni elengxenye 1.6 billion ukuthi yanelise ukuthenga impahla enjengegolide amabhasi imithi yokuhlanza amanzi kusetshenziswa indlela engacacanga. UTagwireyi ubikwa waphiwa kumbe wathengiselwa ingxenye yenkampani kahulumende elemigodi eminengi ilizwe lonke yekurimba mining house njalo lokhu kusenziwa ngendlela engacacanga. Abe The Century bakhuthaza inhlangothi zikahulumende ezigoqela amapholisa idale lephalamende kanye labakukhomishini eye anti-corruption commission ukuba aphenye uTagwireyi lamankampani akhe. Enye ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kuche uthi kumqoka ukuba lidingisiswe iqiniso phezu kwendaba zenkohlakalo ezetheswa uTagwireyi ekusebenzeni kwakhe lohulumende.
Njengoba silayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, bengibona njengani sokumele layo ithathe ama-cases anjengalawa isitshele ukuthi ungaba neqiniso elikhona yini endabeni ezinjengalezi.
Okuvezwe yilolu phenyo lwabe The Century ukutshela uthi akuqali lamhla.
Isingesibili i-report ikhomba ubaba uTagwireyi ngendaba lezi ezenkohlakalo. Singakhangelisisa njalo sizabona ukuthi amanye ama-audit report eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-command agriculture.
Umnumzana Njabulo Moyo okusha uhlangothi olubona ngezokufundisana lozulu enhlanganisweni ephatheke kumikhankaso yokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo yeTransparency International Zimbabwe laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Umnotho lo ungumnotho ongaba lakho ukuthi uncedise uzulu welizwe leZimbabwe, kodwa ngenxa yendlela osuswa ngayo elizweni kusebenzisa amabhanga akwamanye amazwe, lawo amazwe agoqela amazwe anjengabo Switzerland athatha lezi mali, wona kawala ndaba kakhulu lokuthi imali le ivele ngapi. Kodwa thina njengesizwe siyalimala kakhulu ngoba naleyo imali isebenziswa ngendlela engelabumceke.
Okwenzakalayo umoya uthi kuyinto ebuhlungu ngoba kubulala ilizwe. Esithi bona njenge-TIZ bafisa ukuba ngabe uhulumende uyafaka imigoqo yokuvimba ukuphuma kwemali yelizwe isiyagciniswa kwamanye amazwe. Elinye igqwetha elinodumo u-advocate Abraham Mateta uthi kuyinto edanisayo lokho sekuvezwe ngumbiko wabe-The Sentry.
Kuyadanisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi kulo muntu yedwa enelisile ukuthi athathe iZimbabwe ayifake ekhwapheni lakhe. Uhulumende kaqhubi kuhle izinhlelo zakhe, kodwa kulo muntu yedwa othatha amathenda wonke akahulumende.
UMateta uthi kumqoka ukuba ilizwe lisebenze ngendlela elokucaca. Lumsakazo oxhumane lomunye wamalunga edale lephalamende ongomunye wamalunga ekomiti yePortfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development, uMnumzana Matthew Nyashanu, ongathandanga ukuthathwa amazwi, kodwa wathi khona bezoyihluzisisa le ripoti yabe-The Sentry bese besipha umbono wabo njengekomiti. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujika uthe ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba uthe laye usanda kuyibala iripoti eyabe The Sentry kodwa akalalwazi ngokukhulunywayo, ngakho ke angazake aphe umbono wakhe ngalolu daba njengoba kungasilo gwalo olunikezwe uhulumende. IStudio 7 izamile ukuxhumana loTagwireyi ngokwakhe kodwa ubengadobhi umakhale kukhwini wakhe. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Elinye lamaqhawe alwa impi yenkululeko njalo engomunye owayinkokheli yeViolezipra engukomanda uMnumzana Abraham Dumezweni Nkiwane kaseko. UNkiwane ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lapho athwalelwe khona emadabukakusa namuhla. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lantathu 93. Umufi ubikwa engumlweli wempi yenkululeko wakuqala owenelisa ukungenisa izikhali zempi ezigoqela imbhobho lamabhomba ilizwe lisaziwa ngokuthi yiSouthern Rhodesia ngomnyaka ka-1962.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa yi-coronavirus elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umsakazo waseBrithani Sky News ubika ukubana abalwa becatsha abakhulu lesi Islam abalisa kule Afghanistan abesiTaliban sebeqinisa impi yabo sebesazi ukubana ibutho lakwele Melika elikade lincedisa uhulumende seliphuma kulelo zwe. Abesifazane base-Afghanistan labo babikwa sebehlaba omkhulu umkhosi ukuba aseza kwephulwa-ke okuqinileyo amalungelo abo. Isavunguzane esiza lezulu elidala umonakalo omkhulu ese-tropical storm Elsa sikhangelelwe ukuhlasela isigaba seFlorida kwele Melika namuhla ngemva kokudala umonakalo omkhulu wezulu likazamxholo kwele Cuba. Abazali babantwana besikolo seBethel Baptist High School esesigabeni seKaduna kwele Nigeria abathunjwe ngeviki edluleyo abalikhulu lamashumi amahlanu 150 babikwa lokhu bebuthene kususela izolo esikolweni lesi bekhulekela ukukhululwa kwabantu babo abahlamuki besi-islam abalwisa uhulumende wele-Nigeria sebefika inkulungwane eyodwa abantwana besikolo asebethe bathunjwa kwele-Nigeria kusukisela ngomphalakazi nyakenye kuze kube manje ngabenhlanganiso ephathisa ngezikhathi zengozi lomonakalo emazweni womhlaba e-International Committee of the Red Cross ICRC babika ukubana kube nkulungwane lenkulungwane zabantu abaphose bafike isigidi esisodwa 800,000 abangaselaneli esigabeni seCabo Delgado ngemva kokuhlaselwa kwaleso sagaba ngabalwa becatsha bokholo lwesi-islam abedlulisa amalawulo kusukisela enyakeni abe-ICRC bayixwayisa ukubana lo mumo ukhanya uzaqhubekela phambili usiba mubi kwele mosindeni.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla lazise ukuthi selethule i-$50 ebambeneyo ezaqala ukusebenza kusasa. Usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutka uthi ihlangene yonke limali ifika ku-$360 million. I-$50 le iba yiyo imali ebambeneyo ephezulu njalo izasebenza ndawonye laleyo evele ikhona ebalisa i-$2, i-$5, i-$10 kanye le-$20. Kodwa osomabhizimusi labathengi bathi lanxa beyamukela limali ayisoze incede ngalutho nangu kayeneli lesinkwa esisodwa kumbe ukugada umtshofa. Nangu usomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Ayisincedi ngalutho, khangela ukuthi izindlovu eseziqalisela kubani. Kasithi izoqalisela kudola ye-America iyabe iqalisela kodwa ngirethi esikhona ukuthi iqalisela ku-$85. So i-$50 leka sifikile vele ayilancedo eliwenzayo. So yabe ke sitshintsha 100, 200, 500 sesibuyela kulwana umnyaka futhi ukuthi abe ke si-eight ama-zero. Lokho sitshengisela ukuthi i-economy yethu ayikavumi ukuthi sibe le mali yethu eyakuleli lizwe lezimbabwe.
Amazwi kaSithole agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Ngeke kuncede ekuthini imali iphele ebhenki, abantu kabayizuza imali ebhenki bavukela khona baphenduke bengelayo. Ukufakwa kwe-$50 ebambeneyo kakusoze kwenze amalayini ebhenki aphele, uhlupho lwemali luzaqhubeka lusiya phambili. Kodwa ke futhi ukukhishwa kwale mali iza kwengeza imali ezabe ikhona emphakathini okuthiwa yi-money supply ngesiNgisi, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele zikhwezwa yiyo ibisibulala la ama-denominations amancane.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenza uZulu ahambe ethwele imali enengi esiyathenga ngitsho lesinkwa sibisaso sona esibiza i-$130. Inhlawulo yemijova leyamabhasi ezubko yona ikhwele ngeviki edluleyo njalo isiqala ku-$60. Lokho kwenza i-$50 entsha le ingabi lohlonzi. Kutsho unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sifuna siphinde kabili ukuze ukwanise ukugada imota incane sibilile imali nxa siyikhangela nge-inflation ekhona phakathi kwelizwe. Siyo mali esingathi ngaba le impact kumbe inganceda abantu. Sizabona nje isilinjunde njalo ezandleni zabantu ingakwanisike ukuthenga lutho. Okwesibili ukuthi indaba yemali iyazakala ukuthi siyondaba esingayiqeda ngokuba lokhu siprinta ezinye imali sizingenisa phakathi kumarket. Kuningi okufanele kukhangelwe kunjengokuba siproducer ungakanani thina njengelizwe. Yikho kuza kwenza phela ukuthi imali yakithi ibe lohlonzi.
impawu zalimali izigoqela umfanekiso kambuyane handa kanye lethuna lebutho elingaziwayo elise Heroes Camp. Usomabhizimusi usithole uthi ukwethulwa kwalimali buthumuthumu abantu bengafundiswa ngalutho ngalezi mpawu kulakho ukudala udubo.
Kuqala imali kayayiphuma wawuqala ukukonsulthwe abantu. Nothi uzokukhula kulezi nsuku kuthiwa imali isizwa kuthiwa iqalisa ukuphuma namhlanje kusasa sisebenza. Abantu thina businessmen kumele sikhanye sivikelekile sibili ngoba kathesi abantu laba babengazi ama features emali leyo so kube kuqathekile ukuthi uhulumende eke zame sibile kweqale etshele abantu consult abantu bekhulume ngayo ebachazisele kusukuphumela kuma newspaper ukuthi hayi $50 lentsha iyabinje inje kujalo kuba lula ngale ndlela manje kanje sesiphoko ukuthi othwa siphumile
sibuze uNcube ukuthi ngaphandle kwentengo imali le ingaletha ubuvelo na kwezenotho.
Uhlupho lweZimbabwe ayisiyo mali inkinga, inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umthetho osebenza ngakhona, inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umnotho ophethwe ngakhona. Ngakho ke nxa sizaqeda lolu dubo kuzamele sikhangele ipolitiki yethu, sikhangele indlela umnotho esiwuphethe ngakhona, sikhangele ukuthi kambe labo abafuna ukuzohlanyela izimali siyababiza yini ngezenzo zethu, siyabapha yini ithemba lokuthi bangafaka imali lokuthi ayinvestment izasenipheka ikhule ithuthuke.
Bakhona abathi bekudingeka ukuthi uhulumende ethule i-$100 kumbe i-$200 ebambeneyo. Sehlulekile ukukhuluma losibalukhulu webhanga elikhulu uMnumzana Mangutsha. Umanyano weSadagi uthi uzathumela iqula lesibili eSwatini ukuyakhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo phezu kodlakela oluqhamuke kulelo lizwe ngesikhathi abantu bephakathi kokutshengisela besola abathi kwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende wenkosi uMswati wesithathu. Umongameli weBotswana uMnumzana Mokwesi Masisi ongumgcinisihlalo ogatsha olubona ngezomvikela kulumanyano oleSadag Troika wethule umbiko namuhla wagcizelela ukuthi iqula lakuqala ebelise eSwatini ngempelasonto likhulumisane leziphathamandla zikahulumente laselihlangana lengcosana enhlanganiso ezizimeleyo ngenxa yokusi lela kwesikhathi. Inhlanganiso ezizimeleyo bezivele zikhonona ngokuthi azitholanga ithuba lokuhlangana laleli qula lona ebeligoqela iziphathamandla zeSouth Africa ezeZimbabwe kanye leBotswana. Umongameli Masisi uqhubeke wathi iqula lakhe liqhube uphenyo ngokwenzakala eSwatini njalo lakhuthaza uhulumente ukuthi akhulumisane labantu bakhe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
ISADC isenza kanye khona lokhu esona ikwenza eZimbabwe lapho yaya yangahlangana nabo bonke abantu ababethinteka kokwakuqhubeka la yaphuma yayihambela abazange baphinde babuyele sokuze kunanamhla. Benze into efanayo naseSwazini bayile bafika bothisa inkosi baphuza itiye babuyele emazweni abo. Ayikho into abangathi kade beyiyele eSwazini uma bengahlalanga phansi nazo zonke iy'nhlangano nabantu abathintekayo kokuqhubeka eSwazini kodwa bangene bayohlangana nalabo ababusayo abayibona abalindezela abayibona abaphehle loliya makade silubona lwenzeka eSwazile ngoba loliya dlame uma ngabe kuyukuthi kubuswa kuhanjiswa ngentando yeningi eSwaziland. Amanyunyana ayasebenza awabhenwanga, amaqembu ezepolitiki ayasebenza ekhululekile awabhenwanga, abantu abaphethe uhulumeni ngabantu abakhethe abo baseSwazini. Ngabe konke lokho okuqhubekayo akukho. Kodwa ngoba bayile lapha bafika bathola ukuthi inkosi iyabatshela ukuthi hayi konke sengufake esimeni, babona singasekho isidingo sabo. Angikholwa ukuthi sizababona bebuyela futhi eSwazini esikhathini esifishane.
Sesikhangela khona okwenzakala eSwazini sikhuluma manje. Ubona kuwela ngaphi induku lo xakuxaka?
Okukhona ukuthi umSwati isikhathi sakhe sesiphelile. Abantu baseSwazini sebekhulumile futhi bengaqali namhlanje ukukhuluma, kudala bakhuluma abantu baseSwazini. Sikhuluma nje kunabantu baseSwazini ababhaqe kwamanye amazwe bebalekela umSwati. Kunenhlangano nje la eSouth Africa ebizwa ngokuthi iSwaziland Solidarity Network engeyababaleki baseSwazini ababhacela eSouth Africa. Bakhona kuona nje amazwe amaningi emhlabeni, uphudemo inhlangano endala. Uyabona ukuthi kudala kwasa bezabalaza abantu beSwazini kusaphila inkosi Sobhuza uyise kaMswati. UMswati engomunye umuntu ohlakaniphile futhi nxa ekade efuna ukuzuza, ngabe uhle avule manje ingxoxo phakathi kwakhe lamaqembu epolitiki, ngoba asekhona namakomanisi lapha iqembu elizibiza ngokuthi liyi-Communist Party yaseSwazini. Aqala ukuxoxisana nabo kwenzela ukuthi kuyiwe kuhulumeni wentando yabantu, ngoba bakhona phela abasamthanda, bambonelele mhlawumbe abe yi-constitutional monarchy njengenkosi yamaNgisi, njengenkosi yabeSuthu elSuthu. Kodwa nxa ezoqinisela egagadlele amandla, bazomkhipha ngalendlela yokuthi ukuhlonitshwa kwakhe kuphele ukuthi nya, kuhle kuphele nje ngento yobukhosi.
UMnumzana Zenzo Nkomo uhlaziya ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Yebo, mthaka komuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo 8 ntambama.
Siziphethe zakusihlwa ngokukhangela ebezihamba phambili. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende kumele asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-The Century, yona ethi usomabhizimusi uMnumzana Kulakwashe Tagwireyi engaba ephatheke kumsebenzi yenkohlakalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.